Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kugumbi 29, 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi.
Kana tisina kahomwe kekudira pabhanga kuti mari yokunze iwande yodzikanisa mitengo yemari iyoyo, zvinongoreva kuti inongoramba yakangoita mitigare ichikuenda nenzira imwe chete.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwefodya haisi kunyatsobatsira panyaya dzeupfumi hwenyika pari zvino.
Kanzuru inoiva iyo inoprovhaidha mvura kuvagari haina kupa official statement yekuratidza kuti dambudziko rakusangana naro gwenhoro ringavarei.
Vagari vemuguta reGweru vanoshora kanzuru yavo vachiti inofanira kugara ichiudza vanhu zviri kuitika kuitira kuti vanhu vagadzirire dambudziko rinenge rakanangana navo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze, vanova mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwefodya haisi kunyatsobatsira panyaya dzeupfumi hwenyika pari zvino, sezvo Zimbabwe yagara iine zvikwereti zvakakura zvayange ichiedza kubhadhara. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzange dzichitarisa kuti mari yekunze iri kushayikwa zvakanyanya pari zvino inge yowanikwa zvakavhurwa musika wokutengesa fodya. Zimbabwe yagarawo iine zvimwe zvikwereti kumabhanga akaita seWorld Bank neAfrican Development Bank zvairi kutadza kubhadhara, asi zvinenge zviri pachena kuti Reserve Bank of Zimbabwe iri kuremerwa nezvinhu, kusanganisa kupa makambani mari dzokutenga zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa kwemotikari, gorosi, mafuta ekubikisa nezvimwe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Kanyenze.
Kuenzana vari kutaura zvavo, asi takambonzwa zvakare vachidaro pakatanga musika uyu vaitoti mari iyoyo inokurumidza kudzikama pamusika wemabhanga musika wekunze uchibva wangoparara, asi tiri kuona kuti hazvina kudaro. Saka zvinogona kungoita kana pave nesaga remari wokunze kwenyika raiswa mumabhanga rinobatsira kuti pave nesupply. Saka inyaya yedhimandi nesupply, kana pasina dhimandi yakakwira zvayakaita asi mari yokunze kwenyika iri shomanana, inongoenda nzira imwe chete yatanga tichiona iyi. Saka hationi zvichiitika nokuti tiri kuona kuti nyika yedu ine zvakawanda zvinoda kuitwa zvinoda mari yokunze kwenyika, zvikave zvinhu zvatinotenga kunze kwenyika, angave akanzi naminista malegacy gates, zvinhu zvakaita semari dzinotiwa nemaembasi hana iyata wendege wezvendege dzinobhadharwa kunze kwenyika, imari dzakatomirira kuti dzibhadharwe idzodzo. Saka naizvozvo kana tisina kahomwe kekudira mumabhanga kuti mari yokunze iwande yodzikamisa mitengo yemari iyoyo, zvinongoreva kuti inongoramba yakangoita mitigare ichikuenda nenzira imwe chete. Saka handioni zvichiitika kuti ingadzikame, nokuti kudzikamiswa kunotobva kugetaona mari yokunze. Kana isipo handioni zvichiitika izvozvo.
Asi chii chiri kupa kuti mari yekunze inyanyonetsa Dr. Kanyenze munguva inoi tichiona kuti fodya iri kutengeswa kazhinji mitengo ndo painenge yakadzikama?
Ndambotaura ini kuti nyaya yedhimandi yakakwira chaizvo. Zvakare pane zvinhu zvakatowanda zvanga zvisina kutobhadharwa. Sina zaitorewa kuti mari iyoyo yamaona nefodya inenge yakatobatwa nezvimwe zvinhu zvamanga musina kubhadhara mashure. Saka yandachiti legacy debt iya yokuti kune mari dzemashure dzakasati dzabhadharwa. Saka iyo mari yamaona iyi haichashandiswi pane zvanhasi, yaakushandiswa pane zvane zuro zvakasina kubatwa. Saka zvinochireva izvo kuti mari yenyu iyoyo haisi isina chaita basire kuenda mberi, yava kubvara zvikwereti zvemumashure zvinoda kubhadharwa nemari yokunze kwenyika. Pakapawa kusara kumashure chose kweallocation yeforeign currency nereserve bank zvaita kuti mari inowanikwa inenge yatopinda pabasa nechekare ichikobatwa chete inenge yatovhara, inenge yakuenda kundovhara zvikwereti zvane zuro.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze, vanova mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomiririra vagari vemugweru reGweru Residents Forum rinoti kanzuru pamwe chete nemunyori weguta havasi kuita basa ravo nemazvo, sezvo vagari vazhinji veguta iri vakashaya mvura kwemazuva mazhinji, asi hapana akaudza vagari kuti chiri kunetsa chii. Mukuru wesangano iri vaCharles Mazorodze vaudza Studio 7 kuti kanzuru inofanira kugara ichiudza vanhu zviri kuitika kuitira kuti vanhu vagadzirire dambudziko rinenge rakanangana navo. VaMazorodze vati zvinosiririsa chose kuti vanhu vazhinji mumawadhi gumi nemasere emugweru havana kuisirwa mvura nemabhauza kwemazuva mazhinji, asi hapana chakaudzwa vanhu munzvimbo idzi. Tabata vaMazorodze kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Chiri kunetsa mugweru, muguta reGweru, nenyaya yemvura ndechekuti kubva musi wechitatu kana kuti chitatu zvakatanga musi weMande, mvura yakanga isiri kubuda mumachips evanhu evagari. Yakaita mazuva akati wandei isina kubuda matepi evanhu kubva mawadhi ose emugweru ari 18. Saka nyaya iri kunetsa ndeyekuti hatisi kuvagari havasi kunzwisisa kuti chiri kuita chikonzero chekuita kuti mvura isabuda mumatepi avo chingava chii. Zvichireva izvo kuti kanzuru iva iyo inoprovida mvura kuvagari haina kupa an official statement yekuratidza kuti dambudziko ra kusangana naro kugwenhoro ringava rei. Saka nyaya dziri kubuda paGweru City Townhouse ndedzekuti Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC kune fault yakaitika kusubstation iri kugwenhoro, zvinova izvi zvakonzeresa kanzuro kuti inge isingagoni kuprovida mvura. Asi kumasangano ose maviri aya, Gweru City Council neZETDC, havana kunge vaudza vagari kuti dambudziko racho ringava papi. Vakangonyarara. Macity Fathers edu neCouncil Management havana kunge vataurira vagari kuti dambudziko racho riri papi. Zvakonzeresa izvo kuti vagari vaende kundotsvaga mvura kumabhoozi nedzimwe nzvimbo dzavangakwanisa kuwana mvura kuti vagone kushandisa kumwa uye nekushandisa mudzimba dzavo.
Sesangano rinomiririra vagari vomugweru, makambosvitsa chichemo ichi here kuCity Council yenyu?
Chokwadi ndechekuti sangano reGweru Residents Forum raamboedza kuengeja vakuru vekanzuru pamusoro pedambudziko irori, asi vamwe vacho mukatarisa havana ruzivo rwokuziva kuti zviri kumbonyatsofamba sei. Saka izvizvi zvakonzeresa kuti vagari vasanga kunge vashuwa kuti dambudziko racho ririkutangira kukanzuru here kana dambudziko ririkutangira kuzivisa, nekuti pakati pemasangano ese maviri aya hapana sangano ragona kunge ichibudisa pachena kuti dambudziko racho riri papi chaipo uye kuti vagari vangabetsereka sei kuti vakwanise kuwana mvura.
Imimi sesangano reGweru Residents Forum, chii chamunotarisira?
Tatiexpekta kuti isusu sekutaurana kwatinoita nevecouncil ndezvekuti kana paita dambudziko rakadai, Information and Publicity Department ravo rinofanira kuudza vagari kuti ndo dambudziko ratasangana naro uye nekupawo maalternatives ekuti vaone mvura, kana angava mauta bhauzas kana zvingava dzingava motikari dzekanzuro dzinogona kunge dzichipota dzichipa vanhu mvura mumawadzi akasiyana siyana. Asi izvizvezvi hazvinenge zvichiitwa. Zvakonzeresa izvi kuti vanhu vamuke even kuma 2-3 am vachinotsvaka mvura kumabhoozi.
Mukuru weGweru Residents Forum vaCharles Mazorodze vari parunare kuGweru neStudio 7. Zvichakadaro, tabatawo vakafanobata chigaro chemunyori weguta reGweru vaVakai Douglas Chikwekwe avo vati ichokwadi kuti mvura yakambonetsa muguta asi vachiti yange isiri mhosva yekanzuru asi yekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Distribution and Transmission Company sezvo kune michina yemvura ku Damu reGwenhoro kwange kusina magetsi. Vachikwekwe vati zvinhu zvakagadziriswa uye vanhu vanofanira kuve vave kuwana mvura semazuva ese.
Icho kwadi mvura iri kunoita muno muGweru. Vati kunoita kwayakaita, it was not fault yeGweru City Council. Kwakaita maproblems ezesa, mapower, power line rezesa. Rinosupply the main pumps edu ari kuGwenhoro. Saka kwaita maproblems iyayo. The next thing ndezvekuti zesa attended to the problems. Then there was temporal pumping. Kwanga kune low voltage kuzesa. Zvakakonzera futi kuti kuite delay in the supply of water. Nekuti zvinowanzoitika ndezvekuti mvura kana yamira uko yamiswa kana kuti nemagetsi kuti izopambwa vanotora mahours. Kuti izosvike kuwanu, it's about 5 hours kuti isvike kuma low areas. Then kuti izosvike kuma high areas zvinotora almost a day to 2 days kuti isvikeko. Kuma high areas akaita sekunana Mukoba 14 tichienda kunana 19 uko nekunana Delsford. But however, zesa have attended to the problem and mvura yanga ichipambwa tasarirwa nema areas mashomo. However, ku Delsford taita o problem yekuti takaitika water burst and our engineers are on the ground right now vachiatenda ku Delsford tangati ipeta.
Saka kuGwenhoro pari zvino kwagadziriswako.
KuGwenhoro kwagadziriswa tine 4 pumps dziri kutoita izvozvi.
Imimi sekanzuru yeguta zvinhano zvamuri kutora ndezvipi kuti zvinhu zvose zvisaitika zvekare?
Zesa sometimes it's beyond our control. Nekuti kana mageta aita faulti paipa tinotangawo pumping yacho inenge iri very low. But what we normally do, tinodima residents edu, they should be aware of what is transpiring. Kwese kuti taita problem yakadai, taita challenge yakadai, tozobva ipapo kuripo kumwe kunenge kuri criticalwo kwekuti tinoendesa mabhauza. Toti kumafunerals, kumahospital kui, but bhauza redu sometimes iwani at a time. Zvokuti we are suggesting kuti tikukwanisa kuzotenga mamwe mabhauza ekuti anga achibatira mumacritical situations here. And in future also we have proposed kuti maybe we might want kuti tiite ma long term solutions kwakaita kune maperennial water problems. Nekuti basa redu nderekuti tichite mvura tikwanise kunge tichitakura mabhini, tikwanise kunge tichidei. Asi hatingawate hope tichiziva kuti mumwe munhu haasi kunwa mvura yakanaka. Hatingawate hope kana tichiziva kuti marara haasi kutakurwa. But we are trying by all means kuti tinge tichiita kuti zvinhu zvive zvakanaka.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemunyori weguta reGweru vaVakai Douglas Chikwekwe vari parunare kuGweru neStudio 7.
Makadi hamane shamwari dzedu dzeStudio 7. Tinokukokai kuti mutipewo pfungwa dzenyu pamusoro pezuva rekucherechedza kuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa. Kana kuti World Press Freedom Day, iro rinocherechedzwa pasi rose nemusi wa 3 Chivabvu. Dingindira regore rinorinoti nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo. Imi munombonzwawo here nhau dzemanyepo? Zvii zvamunoita kuti muzive kuti nhau dzamuri kunzwa ndedzechokwadi? Ndedzipi nepfenyuro dzamunoteerera kuti munzwe nhau dzechokwadi? Rekodai mavhidhiyo enyu, motipawo mashoko enyu, pamwe nemazita enyu nenzvimbo dzamuri muchipindura mibvunzo yatabvunza. Titumirei mavhidhiyo aya pa WhatsApp namba yedu inoti +1 202 465 0318. Namba zedu zvakare +1 202 465 0318. tinoda kunzwa kubva kwamuri imi vatereri vedu ve Studio 7.
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mubepa naure Herald mune nyaya ya Registrar General wa Clement Masango vachiramba mashoko ari kubudiswa pa social media ekuti mutengo wemagwaro okufambisa kana kuti mapassports uchakwidzwa muchinguri chishomanana chiri kuuya. MuHerald nekare mune nyaya pamusoro pendege ye Air Zimbabwe iyo inonzi yakapose yapita mudambudziko ichibva kuBulawayo mushure mekunge yarova shiri ikatanga kubudisa hutsi asi ichinzi yakanomhara zvakanaka muHarare. MuDaily News mune nyaya yenhengo dzeparamende dziri kuyambira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vakurumidze kugadzirisa nyaya yemitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvinhu zvisati zvavaipira. MuChronicle mune nyaya yomuzvina bhizimisi wekuchavalala uyo ari muchipatara mushure mokupfurwa katatu kese nembavha. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadi vashamariro veStudio 7, ini ndinonzi Fred Chipandu, ndiri paCape Town apa paWestern Cape. Ndinobatikana zvikuru nevemachechi vari kupindira nyaya dzematongerwo enyika. Vanhu vachifa vachitambura havasi kuprofita izvozvo, asi kungoprofita zvina basa. Zvakafanana nezvakataura bhishopu nemiya mutende vanoti vamunangagwa vakaisiwa naMwari. Ukoko ndokunoitwa kupenga, ukoko ikoko chako chako, hazvisi mashoko anogadzikana munyika iwawo. Tinoda mabhishopu anoita zvokuti vana veZimbabwe vabatane, nzara iri muZimbabwe ipere, kwete zvavo zvokutaura kuti bhinya rakaita savamunangagwa rapedza vanhu muZimbabwe, rakaurayisa vanhu zvatoziva mana kukura hwindi izvo. Asi munhu wava kutaura kuti vamunangagwa vakaisiwa naMwari, ivo vakabvisa vamugabe nekupu zvinozi kamwa vakateura ropa. Tine hama dzedu dzakatorasikirwa neupenyu nokuda kwamunangagwa, achibvisa vamunangagwa vamugabe nechisimba, asi onzi waisiwa naMwari. Hatichazivi kuti chechi inorevei chaizvo. Tatenda zvangu inini, maita basa vashamarara.
Makadii vatekenyuu veStudio 7. Ini zita rangu ndoitwa Tafadzwa Mandima, ndiri paRustenburg apo South Africa. Ndinotenda nenhau dzamunotipa dzinoitika muZimbabwe. Ini ndiripo pakutsigira avo gavhumendi kuti iri kudhinga vanhu vamapurasi. Hapana zvipenyu zvavanenge vachiita mumapurasi kunze kungogara chete vachirira zvehuku, pasina zvavarumboi kana dhevheropumendi yavanongaika nokwanisa kusimudzira nyika. Saka ndinoti pamberi nazvo vanhunga vabve, hapana asina kwaakabva, vanhunga vadzokere kwaakabva. Ibwiro ripiwa vanogona vose vazhinji vanongogara, but chavari kuita chaichaicho hapana. Takatarisa purazi chinhu chokutoti tinofanwa kuti muve nevashandi vano more than 30 vanofanwa kuchitoshandira imomo. Maje kana achingogara iye nemhuri yake nehuku dzake, hazvina zvasinotipa. Ndovanha kutouraya nyika yevanhu.
Makadi henyu vashamarari veStudio 7 mose, pamwe chete navatereri. Zita rangu ndinoitwa Pinias Mangena, ndiri kuno kuSouth Africa kuPretoria kumusha. Ndinobva zvangu kumberengwa kwamataga. Nyaya yandinoona pavakuru vedu vari kutungamirira nyika, havana zvido zvavanhu pamwoyo. Chavanongoda chete kuzadza matumba avo chete. Mukatarira 2008 vakadliwa navamogetsvangirai vakaramba. Tarisai zvakazoitika kumberi, vanhu vakatambudzika sei. Iye zvino vadliwazve nemukomana wechidiki varamba. Tarisai izvi zvavakuitika, vazvizivezve kuti 2023 uri kuuya vachadliwa futi, vagorambira futi pachigaro. Tichingoramba tichiona nhamo yatiri kuona, ini ndava namakore 43 pari zvino, asi handina chandati ndaunganidza sezvaiitwa vanana baba vedu kuti vanoshanda vachibatirwa pensheni. Tarisai kuti pa43 years koini vana vangu vachabatana nei. izvi zvoda Mwari dai vapindira. Nekuti chavanongoda kungotungamirira savamunanga kwandiona sokungoti kungoda havo kuva mutungamiriri sezvo vari munhu akashanda zvakanyanya mahondo echimurenga. Vanoona sokuti kuvangatendwa kutendwa kwavo kutungamirira Zimbabwe, but izvi zvoda kuti dai vachimboisa nyika kuva tingasekwavo shuwa here tiri munyika dzavamwe kuiswa makwerekwere. Asi isu nyika yedu ine zvose zvakatikwanira, tatenda.
Mwakadini zvenyu vatsigiri vashamarari veStudio 7? Ndiri kuno hangu kuZimbabwe. Kutaura chokwadi, zvinhu zvakaoma vedu vekuZimbabwe, especially isusu vechidiki vedu tashaya, tapererwa kuti toitawo sei munyika medu. Mabasa chaiwo hatina, toita sei? Zvatiomera vedu vekunyika ino. Ameno Mwari, takungozvisawo kuna Mwari. Nayo vachamisa tongotiwo dai vakuvapawo chimuti. Vambotiitirawo laiti munyika, kutaura chokwadi, tapererwa chokwadi. Isu vechidiki tashaya kuti topinda nepapi chaipo, toitei munyika yeZimbabwe? Zvakaoma vangu, zvakaoma. Hatimbodi kunyepa, takaomerwa neupenyu munyika yedu yeZimbabwe. Upenyu hwedu hwakatooma chaizvo.
Kana mapofu akatungamirirana anowira mugomba wose vanhu veZimbabwe. Ndo zvakafanana namunangagwa. Munangagwa naMugabe vakafana nevanhu vaivata mvura muamburela imwe. Kana amburela ikatogwa nemhepo, vose vanozara pamhene. Ndo zvakafanana nevarume ava. Uye munangagwa une dambudziko, haagwiri kodzero dzavanhu, unogwira kodzero dzake, haagoni kutungamirira vanhu, unotonga vanhu. Saka kana pakadero kaipapo, hapana purezidenti. Pane munhu unotungamirira nyika, wakapamba purezidenti sematorero avakaita Mugabe. Vakamupokonyora, kupokonyorera chigaro chacho, kupokonyora hino chigaro chia vakareza kuchigara chikavhunika, vagara pasi mai. Saka ava vanhu ava, havadi kutonga ava vanhu ava. Dai vatipedzera, nokuti tasara kurendeza nyika yedu. Iyeyi Zimbabwe yatorendezewa. Muchawo wamunangagwa rimwezuva ichikumaiti ndakarendesa ngosha vanhu moti kudii.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko mashoko avo asinei nechekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001202465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato riri kutonga muSpain reSocialist Party rakunda musarudzo yakaitwa nemusi wemigovera, asi havana kuwana huwandu hungaita kuti vatonge vasina rimwe bato. Mutungamiriri wenyika vaPedro Sanchez vakaudza vatsigiri vavo kuti vangangoumba hurumende vachibatsirwa nerimwe bato raikwikwidza bato ravo zvine mutsindo. Pope Francis nezuro vakakurudzira kuti vapoteri vari mumizinda yevapoteri muLibya vabviswe munzvimbo idzi sezvo kurwisana kwave kunyanya munyika iyi. Pope Francis vakakumbira kuti vapoteri, kunyanya vanhukadzi, vana nevarwere, vakurumidze kubviswa mumizinda inochengeterwa vapoteri. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Mapurisa eguta rePoway mudunhu reCalifornia ari kuongorora upenyu hweumwe murume, John Ernest, uyo akapinda musinagogu maiitwa minamato nevatendi vechiJudha akapfura vanhu vakafa, uye umwe chete akafira kuchipatara, vamwe vakaendeswa kuchipatara. Mapurisa anoti Ernest, uyo ane makore 10 nemapfumbamwe, akanyora pasocial media yake kuti akakurudzirwa kupfura vanhu vari munzvimbo yemunamato nokuurawa kwakaitwa vatendi kuPittsburgh mudunhu rePennsylvania muno mu America neku Christchurch ku New Zealand. Muna gumi guru gorera pera umwe murume akapinda mu synagogue ku Pittsburgh akapfura vanhu gumi neumwe. Mwedzi wapera uyu umwe zvemurume akapinda munzvimbo mbiri munonamatirwa nevechitendero chemoslem akapfura vanhu makumi mana nevapfumbamwe. Dr. Frank Guni vachitendero chechijudha vanoti izvi zvinokonzerwa noruvengo kuwanikwa kwepfuti pamadiro pamwe chete nezvinotaurwa nezvematongerwo enyika muamerica. Tabata Dr. Guni kuti tinzwe maonero avo.
Tingati nyaya inyaya inotinetsei nekuti dambudziko chairo nderekuti pfuti hadzina kugadzirirwa kuti zvive zvinhu zvedambe. Pfuti dzinogadzirwa kuti dzishandiswe mukuuraya. Saka ndo dambudziko rekutanga rekuti pfuti dzakawandisa, munhu wese wakawanda anogona kutenga pfuti dzaanoda achigara nadzo mudzimba. Asi hadzisi zviya zvatingati pachirungu matoi kana kuti zvinhu zvedambe, nekuti kana yazoshandiswa inouraya munhu. Dambudziko rokutanga nderekuti pfuti dzakawandisa uye dzinobvumirwa kuti vanhu vangova nadzo. Dzangofanana nehembe yekuti munhu anotoda hembe 10 dzerudzi rwakati unotenga. Ndo dambudziko rekutanga. Asi chinozokanganisika ndechekuti pfuti kana wazo vanhu vashatirwa vashaya kuita matare ekuti vashandise mazwi akaringana mukuyanana, vamwe vanozoshatirwa votora pfuti dziya vachida kupedza shungu.
Tiri kuona zvakare kuti kuswera zuro pane munhu akapinda musinagogo akapfura vanhu imomo. Imimi semunhu wechitendero chechijudha, munofungei, munoona sei zvose zviri kuitwa kuvatenderi vechijudha pasi pose?
Uku kushungurudzwa kuri kuitwa vatendi vechijudha, asi tikadzokera ndinoona sekuti tinogona kuwirirana nevanoita zvemutemo vari kuti idzi imhosva dzeruvengo. Dambudziko guru nderekuruvengo. Ruvengo rwapinda muvanhu. Vanhu hatichakwanisi kuyanana tichigara pasi tichizeya matare ekuti kunyange vanhu vachitadza kuwirirana mune zvakasiyana siyana, mukana wekuti vanhu vagare pasi vachitaura wakuita mushoma. Saka violence kana kuti zvemhirizhonga zvaakunyanya kushandiswa zvakawandisa munzvimbo dzakasiyana. Ndakada kunangana nechitendero chedu chechijudha. Zvinorwadza kuti vanhu vari muimba yokunamatira musinagogi medu manga muchinamatirwa kuti vanhu vatende kumusiki nenguva yesabata. Saka zvinobaya mwoyo kuti munguva iyoyo yatinenge tichizvininipisa pamberi pamwari, umwe munhu wofunga kuti wouya nepfuti kupfuura vanhu vari kunamata. Zvino zvinorwadza.
Dr. Guni, icho chinomboita kuti munhu awane simba kana kuti ave nepfungwa yokupinda pakaungana vanhu vachinamata achibudisa pfuti achipfuura vanhu, chii chinokonzera kuti munhu aite zvinhu zvakadari izvi?
Ruvengo kazhinji kacho. Ruvengo runobva munzira dzakasiyana-siyana. Tikatarisa nenyaya iri yatakatarisana nayo kupfuurwa kwakaitwa kusinagogi kwedu kucalifornia, ruvengo rwekuti munhu uyu maonero edu munhu anga achivenga vechijuta, kuti tiziye kuti ruvengo rwake runobva pai hatisati tanyatsokuziva zvedu. Vanoongorora zvemutemo vachambotsvaga nhoroondo yake kuti vanyatsokunzwisisa kuti chii changa ichiitika kwaari, asi zviri pachena kuti yanga iri nyaya yoruvengo.
Dr. Frank Guni vari parunare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti mari iri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwefodya haisi kunyatsobatsira panyaya dzeupfumi hwenyika pari zvino. Vagari vemuguta reGweru vanoshora kanzuro yavo vachiti inofanira kugara ichiudza vanhu zviri kuitika kuitira kuti vanhu vagadzirire dambudziko rinenge rakanangana navo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndichiti moswera zvakanaka.
Soku isika tisenda bakufu.